mutevedzeri wemutariri weMDC Baluk Tamborinyoka vaburitsa mashoko ekuti mapurisa aswera akakomba muzinda webato ravo izvo zvaita kuti mahofisi ebato ravo aswera akavharwa. VaTamborinyoka vati kukombwa kwemahofisi avo kunouya apo mapurisa achiti akawana mahelmeti anokwana 250 pane mamwe mahofisi ari pedyo nemahofisi avo. Vati sebato havana chavanoziva nezvemahelmeti aya uye vati zvaitwa nemapurisa izvi inzira dzokutsvaga kunenedzera bato ravo mhosva dzavasinei nadzo. Zvataurwa navaTamborinyoka zvatsinhirwa neimwe nhengo yekomiti yepamusoro yenational executive muMDC Valove Mo Chinoputsa. Vagari vekune dzimwe nzvimbo dzakaita seEpworth nechitungwiza vanotiwo makombi anga achipinda mudhorobha anga achisechwawo nemapurisa. VaFaben Mawanza vekuEpworth vanoti vanhu vanga vari mukombi yavanga vakakwira vachipinda mudhorobha vaburutswa vakatanga kusechwa nemapurisa anga akapakatira zvombo.
Kona chindara nezvendodezvo ndechokwira makombi vachitobva patini wopina mukombi wangori kana kutosechwa ndakuti mwana wambiri wangu nepolisi zvichazva tiko zvikumbofamba sei kubvunza kuti watoda kusecha kombi here kana watoda kusecha munhu usari mukombi everybody tikusecha zvichazva kuti kombi nangosechwa everybody why reason wachisecha munhu wakutsvaga chii pane munhu kwasecheke makombi tizoti wakutsvaga vanhu zvakutsvaga makombi kana kusecha isusu vanhu hatichazivi kuti wakutsvagei.
VaZebhedhia Kakono vekuchitungwiza vati kusechwa kwavaitwa nemapurisa zvisina tsarukano kushungurudzwa kuri pachena.
Vachaziva nokuti makombi takutoti vatokwira makombi nekuti varumbosecha vanhu zvisina ati vachaziva kuti tota sei tofamba zvii togara kumba here tota sei nokuti akauya kumba kwachitsvaga 2 cents iyo dzisiri kushanda tosechwa. Vachaziva tatambogara kumba nokuti kugara kumba ndochigai nokuti kusechwa kwacho hasi kuziva kuti kufamba sei tova kusecha kombi here kana ada dhraivha here ada hwinde here nokuti mari yacho neinsina hamuti ndikuva ndiri kuda chii mapasenja ari kumadii vachaziva kuti muridzi wekombi here kana mukombi haina mutero hasi kuziva zvinhu zvakaoma mari yacho haisi kutenga kana kwaibata haisi kutenga kombi yacho futi unenge wabhadhara futi osechwa futi zvinorwadza nguma zvinhu zvakadai soka hazina nabrin zvakadhakwa.
Vachinoputsa vati zvaitwa nemapurisa nhasi zvinoratidza kuti hapana musiyano pakati pehurumende yavamunangagwa neye vaimbova mutungamiriri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe.
Utongi wavo munangagwa hwedispensation inonzi nyuwani hapana chitsva chiripo asi kuti hurumende yavamunangagwa yava kutoita kudarikidza kunyange zvaitwa navamugabe. Hurumende yavamunangagwa iri kushandisa nokuabvisa mapurisa zvisizvo. Tiri kuzviona kuti pane rumwe rutivi mapurisa anenge achirambidza nokumbunyikidza kodzero dzevanhu veMDC asi pane rumwe rutivi vanoonekwa vachimanya kupa vanhu vezano mukana wekuti vaite zvavanoda vanoonekwa vachimanya kusiya vanhu vezano vachiita zvavanoda. MaDCC elections ezano anga achitika paweekend aitova nevaiolence asi hatisi kuona mapurisa achipinda kuti agadzirise vaiolence yanga iriko ikoko. Pano pamusha wedu usina vaiolence pano pamusha wedu usina kunetsana nevanhu pasina zviri kuitika patiri kungoita basa redu zvakanaka ndo pavanouya vachida kuungana ndo pavanouya vachida kutishungurudza. So tinoti mapurisa maitira akuita tinoona sekuti akushanda achirerekera kudivi rezano. Tinongokurudzira mapurisa kuti aiwa mapurisa ndeyenyika mapurisa ndeyevanhu vese kunoedza mangwana kunomuka kwakasanduka mapurisa edu ngaziye kuti mangwana kuchaedza hatidi kuti tinge tichisangana nemhirizhonga.
Asi mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa ane zvaari kuferefeta maererano nekuwanikwa kwakaitwa mahelmets aya nezuro.
Nzvimbo iyoyo iri kunetsa ndeyekuti kune vanhu vanotora nzvimbo iyoyo vaakuita yavo vari kuti ivo munhu achida kupaka motikari anonzi unofanira kutobhadhara mari kwavari mari haisi kuenda kukanzuro. Mapurisa vabvunzi kufamba panzvimbo ipapo vanonzi ndepedu saka vanhu ava vakarova mupurisa musi wesaturday anga akamirira hazvanzi yake. Mupurisa akasvikirwa akanzi vakamirirei pano havabvumidzi kumirira pano ndobva atanga kurova. Pane vatanga takadeploya mapurisa vanga varipo kune vari nechekure vakuona zvaitika vakasvika kuti vaedze kubatsira mukuedza kubatsira ndobva varohwa. Saka pavakarohwa vabva vadaidzira mareinforcement akabva kuHarare Central ndobva akauya ndobva vaedza kuti vasunge gurupu iroriri ndobva ratiza richipinda pabasement iri paQV Pharmacy. Saka mapurisa pavakatevera ndopa vakaona kuti mubasement imomo muri kuwanda matsotsi ndochekutanga. Chechipiri ndopakaonekwa kuti manga muine motikari dzanga dzirimo dzimwe dzisina manumber plates. Chechitatu tikaona kuti manga muine mahelmets iwavo anga ari one of the rooms mune marooms imomo mari mubasement mamwe acho ari disused and in one of the offices munotori ne pool of water irimo mubasement imomo. So ndo zvakazoita kuti mapurisa vadi kuongorora kuti chii chiri kumboitika ma basement ma helmet yakapinda sei mu basement imomo. Apparently mu basement imomo ma geza hamuna, anzi mageza akabviswa akakatwa mageza. Handizvere saka ndonyaya yatiri kuongorora iyoyo ino yakakonzerwa nokurohwa kwemapurisa ande yakakonzerwa nokurohwa kwemapurisa ndozvazvira kuti mapurisa azive kuti mubasement umu muri kuwanda matsotsi.
Vanyati vatiwo kuwanda kwakaita mapurisa munzvimbo dzakasiyana siyana inzira yekuchengetedza mutemo sezvinotarisirwa kuti mapurisa aite nebumbiro remitemo.
Bringing my priest on a constitutional mandate. Nzvimbo iyoyo nezuro kune vatori venhava takaenda navo kwaitaura zvinhu zvakawanda. Vanhu vachitotaura pana caretaker wepa Robinson House ari kutotaura pachena kuti inini ndakatorohwa nevakomana avo. Ndikanzi inini haumbuna chaunombotiita pano ndepedu. Saka mapurisa yamuri kuona mukati medhorobha vari kuchengetedza runyararo. Ndoda kuti kuona kuti munyararo mutaundi makamira sei. Saka zviri kuti mapurisa kupinda kwavaita mudhorobha kana kuti kufamba kwavaita mudhorobha vari kuchisidzira vanhu kana kuti kurambidza vanhu kufamba. Basa remapurisa ritori clearly outlined muconstitution yenyika.
Zvichakadai mapurisa akasunga vanhu 12 pakawanikwa mahelmet aya. Mubati wehomwe muMDC vaDavid Coulthard vaburitsawo mashoko padande mutande ravo retwitter ekuti mahelmets aya ndeomwe wemuzvina bhizimusi akatotengawo achida kutanga bhizimusi rake. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.